nguva iripo yakawandisa zvakanyanya vakandinisi nepamusana pekuti zvatakataura paoutreach meetings ecopaki tinozviziva saka hapanide much time yokuti munhu aeducatwe but anongoda time yokuona kuti zvaakataura ndizvo here kana kuti hazvisi ende hazvitore nguva yakareba kuti munhu ugone kuziva kuti zvandakataura hazvisi kana kuti ndizvo
vavhavha pindurai votinzwa
chekutanga ndoda kutoshamisika nezvavari kutaura kuti zvavakataura zvazvirimo muconstitution kuti tikada kuongorora vachona vakarinyora bumbiri remutemeri kubva kuna vecopak vacho vemanagement committee neatingati maprincipals vatungamiriri vavo vanobvuma ivo kuti vakaita compromise vakanegosheta kana tiri kutaura kunegosheta havana kunegosheta mavhiews evanhu ba vakanegosheta mapositions avo semapolitical parties zvinoreva izvo kuti zvakaiswa mubumbiri remutemo iri hazvisi zvinhu zvakabva kuvana vezimbabwe saka ipapo tinoona kuti bumbiri remutemo iri zvibvumirano zvakaitwa pamapato anga aripo mdc mairi nezanup f tozoonazve kuti bumbiri remutemo iri raifanirwa kuti parinobuda rinofanirwa kuita at least 3 months pozoitwa referendum vana vezimbabwe vachiri peningura vachiriongorora vanhu ngavapihwe mukana ende tikaona kuti copak yakaprinta 90,000 copies of which pa90,000 ipapo haasati asvika kunzvimbo dzakawanda matima neesenyika ino vanhu vakawanda havasiziva zviri muconstitution ende nguva yachona yasara haisi nguva yatingati nguva yakanaka kuti vanhu vavave nedecision yekuti vovhota yes here kana kuvhota no
vachatyoka zvamunofunga kuti zvirimo mubumbiro remitemo hanzi zvinogona kunge zvisimo sezvo mapato akazoita zvokugara pasi achikurukurirana munoti
zviri kutaurwa navavhavha izvika zvinotondishamisa kuti ivo vacho vavhavha vari kutofambawo vachiti vanhu ngavavhote no zviri kutondinetsa kuti vanovhota no vanhu zvavakataura vasati vazviona sei ngavatange vamira kavanhu ivo ndo vanotaura seisu tisu tinotaura kuti we are going to vote no or else we are going to vote yes nokuti tisu tichaona hatisi kuti tiri kuda kudzidziswa asi tiri kuti tioneswe nhau iri muconstitution yatakataura isu pamaoutreach meetings zvino ivo vavhavha havasivo vakaudza vanhu zvokutaura vanhu havana kuudzwa nomapolitical parties asi kuti vanhu vakataura ivo pachavo zvavanofunga kana kuti zvavanoda kuti zvigone kuva zviri muconstitution saka haisi nhau yokuti munhu anogona kutaurira munhu kuti iwe vhota no
vavhavha
mashoko avo anondikatyamadza zvikuru zvandambotaura pekutanga paya vamugabe vakataurira machief vari kumasvingo vakati ivo sebatiro rezanup f havafari nezviri mubumbiro remutemo zvireva izvo kuti anga macompromise anga akuita ende vakataura ivo vakati kana isi tangohwina maelections ezanup f tichachinja constitution vatsvangirai vakataura kana tangohwina maelections tichachinja constitution vanyuve vakataura kuti kana vavhoterwa nevana vezimbabwe vatichachinja constitution saka isi enca tinoona kuti hazvitobatsiri kuti munhu anovhota yese unovhota yese pane chinhu chausina kuona here zvitori nani kutochiramba because havana kuchiwana yanga iri kodzero yemwana wega wega wezimbabwe kuti ave nedraft rake kana wangosvikawo 18 years uchionawo kuti zvakamira sei kuti kana wakuzonovhota usamirira kuti kwanzi aiwa nekuti kwanzi zvaitungamirirwa nevakuru vemapolitical parties edu saka zvavakanyora zvedu zvataida zvirimo ivo vakanyora vachona vachibvuma vega kuti zvavakanyora bumbiro remutemo iri haasi mavhiews evanhu ba asi angava macompromises manegotiations avaita semapolitical parties saka hazvibatsiri kuti vana vezimbabwe vanovhotera constitution yavasiri kunzwisisa kuti zvakamira sei
vachatyoka
pari zvino hatingati haisati yasvika muvanhu nokuti nguva ichiripo nokuti takataura just some hours kuti tigone kutaura zvataida mudraft constitution ende hazvitore nguva yakareba kuti kana ndichinge ndapiwa draft ndoverenga ndorinzwisisa then ndova neposition asi nca ndaona kuti ine position yayo yainoda kuti igone kuzadzisa iyo pachayo position yayo ndeyokuti yagara yataura kuti we are going to vote no ende vakambotaura leader vavo kavamadhuku vakati vakuda kupinda mupolitics saka hachisi chishamiso kuti zvavakuita inhau dzepolitics dzavakuda kungopindawo kutiraya masimba
vavhavha mungaona here imi kukura kwegwaro iri kana razosvika kuvanhu riri ringada mazuva anopfuura masvondo mairi
gwaro iri rine mapeji anoita 176 rinova gwaro rakakura ende rakanyorwa nelanguaji yandingati language yemutemo yandingati legal language hatisi tese takaenda kuchikoro havasi vese vanhu vanokwanisa kuverenga vachikasira tikatotarisa referendum yakaitwa muna 2000 draft rakabuda muna November vamugabe vakataura kuti referendum ichaitwa muna February zvichireva izvo kuti panga paine mukano yekuti vanhu vagare pasi vari pendingo redraft iri
vachatyoka petai tinzwe
nhau ingoripo bedzi ndeyekuti isusu tiri kuti isu tichataura kuti nguva ishoma kana kuti nguva iripo yakawanda sofa tiri kuti hatisati tariwana but esuni tariwana ndiri kutaura kuti isusu tichariverenga torinzwisisa zvinongoenderana nokunzwisisa kwemunhu ka kuti unotora nguva yakareba zvakadii mumwe anogona kuudza kuti ndiri kuda 5 years kuti ndiverenge ndinzwisise